manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 18, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemire ndichitepenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi dunhu remakonde rinovharwa nekuda kwehuwando hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19 ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga waKenneth Kaunda Ukuo baba Emmanuel Ribeiro vachiitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dunhu remakonde kumashonaland west rakavharwa nezuro nekuda kwehuwando hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chaCovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezvedanho rehurumende iri rekuvhara dunhu remakonde iro rinosanganisira guta rechinoi mangura nelions den mugwaro ravakanyora nezuro Vamunangagwa vakazivisa kuti vanhu makumi matatu nevasere vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nemusi wemuvhuro asi musi wechipiri vanhu zana negumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi uye vamwe zana nevashanu vakabatwa nemusi wechitatu Vamunangagwa vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuvhara dunhu diki remakonde vachiti vabhizinisi vave kusungirwa kushanda kubva mangwanani na 8 o'clock kusvika na 3 o'clock masikati uye vanhu vachange vasingabvumirwe kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvikira 6 mangwanani Motokari dzinotakura veruzhinji dzinonzi hadzifanirwe kuzara kuitira kuti pave nemukana wemita imwe chete pavanhu vanenge vari mumotokari uye dzinofanirwa kufiritwa pakupera kwerwendo rumwe chete senzira yekuuraya utachiona unokonzera chirwere cheCovid-19. Mumwe mugari wemudunhu iri vaUbert Matsi vati vanofara kuti dunhu ravo ravharwa kuitira kuti chirwere chisapararire.
Ini ndinoona danho ratogwa nehurumende serakanaka sezvo tiri kunzwa kuti makesi ecovid anenge ari kuwedza munzvimbo medu matimu nomuchinoi so hurumende iri kuedzaedza kuzama kuti covid isapararira nzvimbo ino yedu yemakonde
Asi mumwe mudzimai anotengesa hembe ada kuzivikanwa samuzvare Diana ati kunyange hazvo danho iri rakanaka vanhu vanoda kudya uye vamwe vabereki vanoda kubhadhara mari dzemazamanishoni idzo dziri kudiwa kupera kwesondo rinouya
vanogona kuronge zvakanaka sazvokufara ndito vafara nekuti vanhu vari kufa and staff vanhu vari kubata covid and everything and zvii zvakanaka kungozi vari kurayiriwei kudzivirira kuti zvisarambe ichispread and everything but in the other hand futi vanhu vanorarama nei because nyamwe tikanditafara taenda kumba noda kuti vanhu vari kufa necovid Are we going to decide? Registration in case you say my phone for my level, people should register. In probably a marriage who register. My parents they have to work and then they are forced to end up in bar. Education has been affected. Kurara machego chayeko mungu kumtumiesa because the one vanada ku register wa vanada kujika vamwano vano renta vana zimbaza wapu za wake but they have to pay my rents. Ukafara business shopo ono zoka inenge kabereka my rents. Arda kupadaro. Iwango sada chayeno ungo hakara kumba.
Nyanzumunya dezo utano uye vaimbole gurukotare zo utano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zviri kuita hurumende zvakanaka kuvhara dunhu rinenge raita dambudziko kwete kuvhara nyika yose
sekutaura kwatakaita kare isu seMDC Alliance tinowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown saka matargeted lockdowns tinowirira navo
Sondo rapera urumende yaka varadunu rekariba ne karoi ichiti karoi iyo ine makamba ni gumi alikutenga fojga yale kuwanda vano avu varikuva kunzimbo zirikure uye kariba sezo iripa mugano ne Zambia ukukunonzi chirweleche COVID-19 chaneta zukuru. Ndaka mira Studio 7 mchunoi ndini Nunurai Jena.
Bazire utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafane COVID-19 vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 371 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwando hwevanhu vafa nyika yose wasvika pachiuru nemazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1647. Uwando hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva zvachatanga wakashika upa zvuru makumi mana nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 40,927. Kushika upa rizvino vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose kuchitova vamwe zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe zvine zana nemakumi matatu nevana kana kuti 427,134 vachibayiwawo nhomba yepiri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwando hwevanhu vave kubatwa pamwe nekufa necovid-19 kwakakonzerwa nekuti veruzhinji vanenge vakanga vaita kakuvarayirwa izvo zvakabvumidza denda iri kupinda zvakare mavari. Varusike vanoti panofanirwa kutosimbisiswa nyaya dzechenjedzo kuitira kudzivirira kupararira zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave.
Ndikati isu vamwe hatisi kunyanyoshamisika hedu nekuda kwekuti chamupupuri chiri kuitika checovid ichi hachisi kuitika muno muZimbabwe chete. Ndikada kutarisa nyika dzese dzakatitenderedza panongori nedambudziko rehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Tichionawo zvekare kuti mudunhu redu rekuno kuAfrica nyika zhinji dzapindawo zvekare munguva yechando yewinta iya. Toyawo zvekare tiri kusangana nedambudziko rekushomekwa kwenhomba yecovid-19 inobatsirawo zvekare kuderedza dambudziko rehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa.
Chii chikuru chingadai chiri kukonzeresa kukwira kwehuwandu hwamuri kutaura ihwohwo?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti veruzhinji mudunhu redu iroriri vanga vave nekuvarayirwa kwakanyanyisa kubva zvatanga urongwa hwekubayiwa vanhu nhomba. Mukuvarayirwa ikoko veruzhinji vanga vasisatombotevedzeri maguidelines aya anenge achitarirwa neWHO, kungave kuri kupfekwa kwemamaski, magungano, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Saka isu hatisi kunyanyoshamisika, dunhu redu ratopindana neyatinoti third wave. Asi third wave iyi iri kuya ine ukasha nekuda kwekuti iri kuya ine mavarienti. Varienti rekuindia rinotapurirana zviri nyore nevarienti rekusouth africa rine ukashawo zvakare. Saka ndo dambudziko rakasangana naro.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri varusike?
Rinotoda chenjedzo yakanyanyisa kune mumwe nemumwe nekuda kwekuti iye zvinezvi tototi nyika yose yava hotspot. Hakusisina zvekutarisa kuti vekukwekwe kana kuti vekukariba, nyika yose yakutoda kuti mumwe nemumwe anga achita chenjedzo repamusorosoro. Toona kuti tobatsirana sei kudzivirira dambudziko ratasangana naro pane zvinezvi.
Dzidziso iri kupiwa varusike idzidziso yakadii yamunotarisira kuti inge ine udzamu hwekuti vanhu vainzwisise?
Dzidziso inenge ine udzamu idzidziso inenge ichibva kuvashandi vezveutano. Ndo yavanoti dzidziso inenge iri credible, dzidziso inenge ine chokwadi chakanyanya. Tenge tisingatarisire kuti veruzhinji vawane dzidziso yavo kubva kumashamwari avo, sezvo pane njodzi yekuti vamwe vanokupedzisira vakuwedzera sauti netumwewo tumwe kuti munguva chokwadi chaicho chinopedzisira chaakurasika.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer inoratidza kuti Zanu PF inokunda zvishoma MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika kana ikaitwa mangwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvinovhotera ZANU PF uye zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana zvichivhotera MDC Alliance. Vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vakaramba kutaura kuti vanovhotera bato ripi kana kuti vakati havazivi kuti vachavhotera bato ripi. Vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanoti vakarerekera kuZANU PF uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvakati zviri pedyo gone MDC Alliance. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nezvakabuda mutsvakurudzo dzeAfrobarometer nekuti ndozvavanogaroudza vanhu nguva dzose.
Zvapachena mazvudzwa kwete neshamwari dzedu but kunyange navo vasingatifariri kuti aiwa musangano uyu wakarongeka uye uchakunda musarudzo dzikaitwa anytime. Izvi zvinonyanya kubva pakuti mutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa nehurumende yavo yesecond dispensation hurumende yeZANU PF vazadzikisa nokuita zvido zvatakatsikidzana nevanhu zvatakatidzirana muna 2018 manifesto yeri kuti izvi ndizvo tichaita.
Muteredzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo dzinoitwa kuti dzibatsire mukufambiswa kwebasa uye dzapa bato ravo maonero arinoitwa nevamwe. Vatiwo ongororo iyoyi yakaratidza kuti vanhu havasi kufara nehurumende yeZANU PF ndosaka zvakakosha kuti vanhu vabatane musarudzo dzinotevera.
Saka tinoona tsvakurudzo yakaitwa nevakaita tsvakurudzo iyi yeAfrobarometer kuti aiwazve inota kuti vana veZimbabwe vabatane pamwe chete vaone vane muono umwe chete kuti aiwa ngatibatane tigadzise nyika yedu zvinhu zviri zvifambe zvakanaka tinyatsoshanda nesimba kuti aiwa pari kuuya maelections ari kuyawo aiwa tivakwapaidze tive tichiona victory yepamusoro kukunda kunotyisa kune mutsindo.
Mutauriri weMDC vaWitness Dube vati vanga vasati vaona gwaro reAfrobarometer asi vakati vanokoshesa tsvakurudzo dzakadai. Tsvakurudzo iyi yakaburitsawo kuti vakawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vanoti nyika iri kuenda kumawere sezvo hurumende isina zvairi kuita kuti vanhu vawane mabasa. Zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu zvinoti nyika iri kuenda kumawere uye zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zvinoti upfumi hauna kumira zvakanaka. Zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana zvinoti hurumende haina zvairi kuita kupa vanhu mabasa uye zvikamu makumi manomwe nezvisere zvinotiwo hapana zviri kuitwa nehurumende kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira. Asi vamwe vanotiwo hurumende iri kutora matanho akanaka chose kuti munyika mugare muine runyararo. Tsvakurudzo iyi inotiwo veruzhinji havavimbi nemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende kana mapurisa uye vanovimba nemasangano anoshanda akazvimirira. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati havabvumirani nemaonero eAfrobarometer panyaya dzematongerwo enyika vachiti vanoshamiswa kuti vanhu vangavhotere ZANU PF sei ivo vasingavimbe nehurumende yebato iri.
Patsvakurudzo dzakadaiwo hamungati dzakaperera dzose, dzimwe dzinenge dzina atingati mainternal contradictions sezvandataura apa kuti vanhu havavimbi nehurumende asi vanoti vanoivhotera. Ii ndondo zviri kubudiswa umu. Saka ipapo pane mainternal contradiction zvogona kureva kuti vanhu kana kuti yetingati population yakashandiswa inogona kuva iri population iri concentrated kuvanhu vanofarira ZANU PF. Ndo zvimwe zvinogona kuitika.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaowenji wayo vati vanobvumirana nemaonero eAfrobarometer kunyange hazvo vakawanda vachiti vakarasikirwa nemabasa kana nezvimwe zvavaiita kuti vawane raramo nekuda kweCOVID-19. Vakawanda vanoti hurumende iri kuita zvakanaka mukubata kwairi kuita denda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
ZBC inotifata mukuru weRoman Catholic Church Baba Emmanuel Ribeiro avakashaya nezuro vapiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo patwitter yavo vachiti Baba Ribeiro igamba renyika. mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakurudzira vose vedzisvondo kuti varangarire baba Ribeiro. Father Ribeiro vakafa vave nemakore makumi masere nematanhatu uye vaizivikanwa zvakanyanya munyaya dzekuyamura vanotambura, kunyora mimhanzi yechitendero pamwe nekunyora mabhuku. Father Ribeiro vakaberekerwa kuchivhu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazoenda kunodzidzira basa reufundisi pachishawasha ndokuzoenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBloomington College of Music. Zimbabwe yabatana neZambia mukuchema mutungamiri wekutanga wenyika iyi vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro vano vachiremekedza mabasa akaitwa nemufi achiri mupenyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara mazuva matatu ekuchema vaKaunda vakatiwo mireza yenyika ichange yakadzikiswa munguva yekuchema vaKaunda. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kurwadziwa zvikuru nekushaika kwavaKaunda, avo vavati vakabatira zvikuru bato ravo nemauto eZanla munguva yehondo yechimurenga.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vapa mashoko avo ekuchema nemhuri yekuZambia uye nemutuno nevatungamiriri vayo nokushayikirwa kwayaitwa navaKenneth Kaunda. Akazvipira kupa nyika yake Zambia batsiri kusununguka kwenyika yeZimbabwe nokubatsira varwi vorusununguko vose kubva kuZipu Raini Zanla vaKaunda did everything that was possible under the sun. Nyika yedu yachive independent nokushayikirwa kwavaita kudai tinonzwa kurwadziwa uye tinoti kumburiye kuZambia. Tiri kuchema pamwe nemi.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reZipu Raini Veterans Association rebato rezapu retired Colonel Besta Magwizi, avo vati vaKaunda pamwe nevamwe vakuru venyika dzemuAfrica vakabatsira bato ravo kuronga hondo nekurwisa utongi hweRhodesia nekuvapa makamba ekushandira munyika yavo.
Tino urombo hukuru nekurasikirwa nababa Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda ndiyo mafront line states akabatsira kusunungura mhiri yeSouthern Africa yese zvayo vachichengeta vanhu vekuAngola, vekuNamibia, vekuMozambique, vekuSouth Africa neshuve muno muZimbabwe pamwe chete tiri maliberation movement airwira rusununguko rwenyika dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa varatidza kusuwa vachitumira mashoko avo enyaradzo kumhuri yekwaKaunda nenyika yeZambia vachiti munhu wese muAfrica arasikirwa nababa vedunhu reAfrica. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Lwatayo vati kunze kwekubetsera dzimwe nyika kuwana kuzvitonga vaKaunda vairemekedza utongi hwejekerere sezvo vakabvuma kusiya chigaro mushure mekukundwa musarudzo muna 1991 navaFrederick Chiluva vaimirira bato rinopikisa.
Kufa kwavaKenneth Kaunda anova mutungamiriri wekutanga wenyika yeThe Republic of Zambia kwatibata zvakanyanya semusangano weMDC Alliance. Chimwe chatinotenda futi vaKaunda ndechekuti muna 1991 pavakaitwa maelections havana kurambira pachigaro sezvo zvatinoona zvichiitika kune dzimwe nyika, sezvo zvatinoona zvichiitika even kuno kuZimbabwe kuti kana mumwe munhu achinge akundwa anobva arambira pachigaro kuti aiwa ndini ndakasikirwa pano handibvi. Saka tinoda kutenda vaKaunda nebasa ravakabata kuti Africa iwane rusununguko, kuti mwana waAfrica azive chinonzi kutungamirira kuzvitonga kuzere.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimirira Dr. Deswe Mugodzwa, avo vanodzidzisa paGreat Zimbabwe University vati basa rakaitwa navaKaunda rinokosheswa munhoroondo yezvidzidzo zvekurwisa kupamba kwedunhu reAfrica.
VaKaunda nevamwe vavo veFrontline States ndivo mapurezidendi akabatsira zvikuru muhondo dzerusununguko dzemuno muSouthern Africa. Vakabatsira nyika yakaita seSouth Africa neNamibia kuti dziwane rusununguko. Varume ava vakashanda zvikuru panyaya yanga yakaoma yecolonialism. Tinoona kuti tarasikirwa nekamba, tine urombo zvikuru.
Asi vaimbove nhengo huru yeZANPF nedare rechimurenga kuZanla munguva yehondo uye vakagara navaKaunda kuZambia vari kugare gumbo vati kunyange vazvo vaKaunda vakabatsira Zimbabwe kurisa vadzvanyiriri vechichena, dzimwe nguva vaKaunda vaivhiringa urongwa hweZANPF muZambia. Azwa gumbo wana kunyato udaku buda pache na kutisicha yazo zaimbo itu wana wakaunda. Wakaunda wakashaya ni Zulomu Lusaka kuzambia, wawe ni makore makumapa mwamwe ni mando mwe kubere kwa. Wakaita mtunga miriwe Zambia ukutanga mwene 1964, wakazo mtiswa patikara mwene 1991 na wachinduba. Taka mira studio 7 umasingo, tini Godfrey Mtimba.
Yashika nguye kuri timbonzo kashiri kuitika mu America. Zero zveZimbabwe zviri mu America zvabatana nhasi nevana venyika iyi mukucherechedza pamwe nekupemberera zororo idzva reJuneteenth, iro rinocherechedza kupedzwa kwehuranda munyika iyi kwakaitwa musi wa19 1865 muGalveston mudunhu reTexas. Izvi zvaitevera mutemo wakanga wadzikwa nevaive mutungamiri weAmerica nguvayo vaAbraham Lincoln muna 1863 vekuti varanda vose varegererwe kana kuti Emancipation Proclamation. Nemberero idzi dzinotevera kusainwa kuve mutemo nezuro kwezororo reJuneteenth, National Independence Day, nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Chitiko chavakatsanangura seruremekedzo rwakakoshesesa munhoroondo yeutungamiri hwavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Isaac Mwase, vari mudunhu reBaltimore muMaryland, vanoti zuva iri rakakosha zvikuru kunyanya kumhuri yevatema vakatorwa kubva kuAfrica senhapwa vachinogariswa muAmerica. Mufundisi Mwase vanoti kunyanga hazvo zvakatora makore anodarika zana nemakumi mashanu zuva iri risati racherechedzwa, zvakaitwa navaBiden zvinofanirwa kupembedzwa nevose vanofarira rusununguko pasi rose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita neStudio 7.
Vese vese vanofarira rusununguko pasi rose vanofanira kupururudza. Mhuri yeAfrica yakaunzwa kuno pautapwa ichatopemberera zvakanyanya sezvinemusindo. Nokuti Juneteenth inguva yanga ichicherechedzwa nevazukuru vedu vana veAfrica vakapambwa vakauya muno muAmerica. Kuti nyika yose yeAmerica icherechedze rusununguko urwu chinhu chakanaka chose.
Tichiona makore avepo nyaya yekupambwa kwevanhu yapera kana slavery yapera, kwozoita zororo rekucherechedza zuva iri nhasi, zvanga zvisina kunge zvanonokwa here izvi, Reverend Wasi?
Chinhu chanchifanwe chakaitwa kare kare, asi sezvo munongoziva kushanduka kwenyika ino, zvinhu zvinotora nguva kuti zvive zvinogadziriswa. Vanga vakapambwa vanga vari kuGalveston havana kukwanisa kuziva kuti vasununguka kwenguva yakareba, vakatozogamuchira shoko June 19. Vamwe vasununguka kare. Saka kuti nyika ino zvino ichicherechedza rusununguko chinhu chinokurudzira vose vari mukurwisa kuti pave nerusununguko rwakazara kuvanhu vose.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mushure mekusaina zuva iri kuti rive mutemo vachiti chiitiko chichange chiri munhoroondo upenyu hwavo yakakosha zvakanyanya munhoroondo yekuve mutungamiri weAmerica, kana kuti one of the greatest honors of his presidents. Zvii zvamungataura?
Ari kuziva kukosha kwenguva iyoyi, nokuti rangarirai nguva yakapedzisira kuti pave panogadziriswa holiday, national holiday, 1983, pavakaita Martin Luther King Jr. National Holiday. Pazvakaitwa izvozvo pange pane makakatwanwa, zvino almost 40 years later pakuitwa National Holiday yeJuneteenth. Chakakura vaBiden vari kuresaka vachiti vacharangarirwa zvakanaka pakuita kuti pave National Holiday yeJuneteenth.
Chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Isaac Mwase, vari parunhare kuBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri. Varukuita zvidzidzo zveurayiridzi paMorgan Zinte College vadzingwa pachikoro chinasi mushure mekutadza kubhadhara mari yechikoro. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Dzive paMorgan Zinte vanodarika mazana matatu vanonzi vadzingwa mushure mekutadza kubhadhara kwavari kuita mari inoita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS zvaita kuti vaswere vari kunze kwechikoro. Mumwe ari kudzidzira kuita murayiridzi pachikoro apa muzvare mazvitaishe Tembo vati vaswera vari panze vasingadzidze zvitevera kudzingwa kwavaita.
Zvikudzingirwa school fees inove 29,100, of which principal vanga vakati vachauya kuzotaurirana nesu kuti votiudza percentage yatinofanira kuti tibhadhare for the meantime kuti tiwane access yekupinda muchikoro. Saka nhasi vazongoti varira gedhi vachiti tinofanira kunge vakatopedza 75% yefees. Vanhu vakangoungana pachikoro, of which nenyaya futi yecovid vanhu vakangoungana because varoda kuona principal wacho ari kunzi atoripo.
Mumwe mudzidzi aramba kutaura zita rake audzawo Studio 7 kuti havachazive pekubata sezvo vasina mari iri kudiwa nevakuru vechikoro.
Ndivakati vachaona kuti tobhadhara 75% here kana kuti toona kuti inofanira kunge iri percentage ipi inenge yaita se inenge yabhadharwa. Saka apa vangotuma admin kuti asina kubhadhara 75% haasi kupinda chii mugedhi, of which mastudents akawanda haana kana kutombobhadhara mariyo bhozi vazhinji ava vamwe vacho vasati vatotora mari zaudzi ekutp nenyaya yekuti havanga vasina kutobhadhara mari dzetp. Saka izvezvi so 29,000 iyoyo iri kutonetsa kuita se iri kutonetsa kuwana.
Mutungamiri wesangano reCouncil of Student Teachers vaWalter Muzamani vati kuungana kwaswera kwakaita vadzidzi panze pechikoro kwakonzerwa kuti mirayo yakatarwa nehurumende yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 isatevedzerwe.
Kutoshamisika kuti zviri kubva kunani, principal wacho havabatika, hatina namba dzavo, hatizivi kutotaura navo sei. Maautorities acho arungoti atumwawo navo. Zvinhu zvacho hazvichazonzwisisika kuti totangira papi. Ende yekuvharirana panze pechikoro hainatsobuda nenguva yatiri yecovid.
Mukuru wechikoro cheMorgan Zinte vatondera James Zenda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari pazororo vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vakati titaure nemutevedzeri wavo avo vanzi vanonzi Maika Seke, asi Maika Seke vati vanga vachiri mumusangano nevatungamiri vevadzidzi pachikoro apa patavabata parunhare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori mubazi rezvedzidzo yepamusorosoro vafanewo tagwira vatiwo titaure negurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaAmon Murwira avo vativo vari kudawo kutanga vaferefeta zviri kuitika pachikoro cheMorgan Zinte vasati vatipa divi ravo sehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa naFather Emmanuel Ribeiro pamwe nemutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro. Tichatarisa dambudziko reCovid-19 rakatarisana nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Dunhu reMakonde kuMashonaland West rinovharwa nekuda kweuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19. Ongororo ichangobuniswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika. Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda uko baba Emmanuel Ribeiro vachiitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuNhlangula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia, uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohloniphekayo nxa sikhangela i-history yethu, ikakhulu uluhlu lwemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izitra.
Uphenyo olusanda kwethulwa i-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF. Kungenziwa ukhetho kusasa.
La mafundisi alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obube izolo usenikwe isiqoqo seqhawe lesizwe.
Sina njengamakatolika sithi ukubhubha kuka Father Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abayizikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu amane bahlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya kusumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane le-COVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamashumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abayizigidi phose ezine 3.8 million. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakwele Zambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe liza kwehlisa amafulegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe nozibuse. Wavumela ucela lezaphu ele-African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana nabamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abantu impi enkululeko bathi bayathakazelela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZiprivateers Association umnumzana Petros Sibanda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njenge ngamazipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba umngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungani bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko bezipra. Izinkulumo eziningi zokuqeda impi yeZimbabwe.
Umnumzana ePitoli Maphosa ukubandla lezaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe nozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrificer kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. ubaba Kaunda wavula amasango eZambia evulela ama liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa wabanikeza yonke support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana neNamibia asebeka amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sika Kaunda uthe leSouth Africa selazise ukuba sizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Bednico Bebe owala impi enkulunileko uncoma kakhulu imisebenzi kaKaunda.
UKaunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izibra leZaphu. Njalo uKaunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election opposition kazange ala lesikhundleni watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Sou Danisibanda laye uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni izipra kungase uKaunda yayifanele beyichabayiso Nyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha. Isikhathi sezipha lesani sathi isikhathi sokuthi izipha iphele. Wonke umuntu wayesele wayezafana kuchayisogani sezanu eMozambique kuphele khonapho ku-izaphu iphele kwapho lezipha iphele khonapho. So Kaunda ngobunzima ngoba oNyerere base bethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ngathi ngabe AU oNyerere nekampani sonke umuntu olesikhathi fanele eMozambique indlela yokubulala izaphu kodwa sebephendukile sokulwe sokube nzima ukhomanda uNikita thatha abanye babesele babuyela eZambia wavuselelwa futhi uNkhawundi ukuthi izaphu wakubona uNkhawundi ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephele ezambe ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKaunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKaunda weZambia usebhubhile. Ngike ngahlala eZambia ngisiphephele ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle kumbe ukuthi ngelinye ilanga lithi lisihlalele nje athuche azelivingelela alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Kaunda.
Akwaziwa ukuba uKaunda uzancotsha nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele iThito 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Kaunda. Umqondisi Dube usathulela lolo daba.
UMasisi uthi akulahlekelwanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKaunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezwekazi le-Africa ulahlekelwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilweni sikaKaunda. Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana i-Umbrella for Democratic Change uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasuke bakhohlwe indima yadlalwa nguKaunda ikakhulekuliseni umbuso wabandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Kaunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKaunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in Southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi le-Africa bathi uKaunda waba lesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe obandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKaunda waphathisa kakhulu leumanyaniseni izwekazi le-Africa.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Africa yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKaunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betraina amasosha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifa Sithuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKaunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babelombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace, they are even looking for bona laba belungu back to the system, you know, yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo, okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Kaunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
iwofisi yenhlanganiso ye Southern African Development Community kweLobotswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKaunda wayelesandla esikhulu ekubunjweni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo yeFrontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweLobotswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeAfro Barometer iveza ukuba ibandla leZanu-PF lilakho ukunqoba kungenziwa ukhetho kusasa. UAnastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZanu-PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amabili lasithupha ekhulwini 26% banakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbono ephumele Mass Public Opinion Institute iliqiniso kuyabe kusisho ukuthi udokotela wengqondo. iZanu-PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesapoteni ngokwedlula wonke amaqembu yona idilizilizwa kula zikolwa kula zibhedlela kula mgwaqo kula msebenzi kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube nabantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batho ukuthi bona basekela luphuhla ngona.
Unkosikazi Cora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo iyinkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La ma-findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties lelo kodwa mina ngangiwakhangele awufuzanga ukubana abazwise ubuhlungu. Afuze ukube yiwona abanika inkombandlela yokubana benze njani lawo balungiselele ukubana batshintshe la ama-statistics.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwethulwe yi-Afro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 iZanu le-MDC Alliance abalandeli iZanu ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhiphe iZanu bacacile labo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla i-MDC 3 elabameli ephalamende. Bathikhanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo.
Sixoxa njalo loNkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho. Luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco seqhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukafather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
iziphatha amandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Anne's eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintathele zindaba uThafazi wachigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Kube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini wonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngeke ngaba lesikhathi ngixoxa laye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemthethweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise laye, ngasengigojisa laye. Hawu, kwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ngumuntu ohlala ekubona. Isikhathi soniso ngixoxa laye kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye, wayengazi njalo ebe lesikhathi la sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye, wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye. Njalo engumuntu lwana owayezama sibili ukuthi akuncede kuzinto ayabefuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungagwa uvumelana lemicabango kaDube.
Ondabaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amakatholiki yibo abamisa kakhulu ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela omgabe bafundiswa ngamakatholiki, yikho ke babevula ingqondo abantu.
UNtungagwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nyanyana ukuthi i-church ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches Business and Conferences, into ezinjalo. Kodwa ke abantu laba kabamanyani, okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma. Singakhangela ngesikhathi seGugraund, i-commission, i-Catholic Commission for Justice and Peace, yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kunzima ukuthi abema-church bangene kwezombusazwe, ngayikho platform elabantu abaloke bebambene njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uza ngcwatshwanini. Wavikela ukuba umnumzana Emmerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ulayito kunamhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sisesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika namhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe, kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi abansundu bebe izigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuNhlangula ngomnyaka ka-1865, kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln ese-Emancipation Proclamation ngomnyaka ka-1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Rafael Mtombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa, lilanga lokuqinisa ubugqili lobo babukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yililanga lapho abangatshengisela khona lapha babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusizela labo ababe babambile bebenza labo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Wakhangela kwalwiwa ukuze lelanga libe khona, kwaba lempi, kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besuthi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu bezi abanye besithi hayi asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mina ngokubona kwami.
Bengabe bemeleleni ukuthi ube likhefu usukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu behle betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe amahhofisi kahulumente?
Hayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekuwumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambili eminyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yi-holiday.
Lo ngumnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika. Ubekhosa econgweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawule imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba eReuters. Wezemidlalo uzenzo moyo wayengumgadli weqembu lenguqu eleHighlanders Football Club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama Warriors uthi akusizi ukuthi umuntu abukwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intuthele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoya ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqetshi womdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu, yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe walistika layi, singagijimeli ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesiriyektha. Khonaphana esiqalisa ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi angancediswa njani umdala, ngoba kathesi ukuthi sibe sesidile legend is a hero eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone siselebrate nini siphila saphile empileni.
Umoyo ngangiyibonga umakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindaba yezemidlalo esebenzela ephephandaba le-Chronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu, njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlinzwa, enze i-procedure okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wesileke ukuthi ayithole leyo mali kathe singo-2021 ngiye ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi, watsho khona ukuthi hhayi usefuna i-$1,000 e-permanent cartet, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ungakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusiso umomo wakhona, akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kweli Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uThamsa Ngqadube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji. Kuwoza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa. Nanti udaba esiluthulelweyo nguNtungameni Khomo.
kodwa yena odabuka eBrunaberg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho ezinengi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we-social science ngispecialize ku-PhD yami ku-youth abantu abatsha kanti njengoba sutshilwe njalo ngumfundisi ngingupresident wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla elerema Bible Church abaningi bayalazi ngapha ku-Western District yase-Johannesburg e-South Africa phinde nginjalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu-4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela u-government ngaphansi kwe-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa.
Ukuhlabela uqale nini maphosta?
Ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphe idlalade lami laqala elibizwa kuthiwa lona Salibonani Bazalwane ngiseZimbabwe. Ngazophinda futhi ngo-2003 ngaphikhiphe elinye elesikhalanga elithiwa Tsimele Malopa elithi ukuthi umthombo wegazi. Ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga. Ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi langokufunda langamanye ama-commitments ngekho emculeni. Ngaze ngabuyela lapho ke kule lockdown ye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi
wathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha lithi iBhayibhile lenkosi beka wabonakala izazi vela impumalanga lithi uphi lo ozelwe inkosi yamaJuda na zazilandela inkanyezi zilandela isikhathi eside singaphela amandla zabe zafika kuHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu uma esizwa izindaba ezazithenjeyile amadoda avele empumalanga ukuthi sekuzelwe enye inkosi yena eyinkosi.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli injalo ingoma zakho bangazithola ngaphi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi avela ezwini lenkosi khona phana lapha izingoma zami eziphuma khona awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye sikhuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi masesebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela. Okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms. Siyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe.
Ngokuhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Gwaunda. Uphenyo olusanda kwethulwa yi-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicupho seqhawe lesizwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibalelisayo ngoGift Store.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.